Dambudziko riripo ndezvekuti makurukota ehurumende vanotaura kuti izvi itemporal, izvi zvinopera mazuva anoteera, nguva inoteera. Kunopera gore, inflation inenge ya probably one digit. Saka havasi kuvhuma kuti zvinhu zvamira manzonzo. Nguva dzakawanda patinoti zvinhu zvaminyama, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tinoona mashoko anobva kwavari anoti achi aiwa temporal thing, zvinhu zvichatopera manje manje, ngatimbomirira nguva inoteera tichaona inflation yadzoka pasi zvekare.
Zvinhu zvatingaona zvichigadziriswa nekukasika here izvi vamoyo?
Hatisi kuona kuti inyaya ichapera zvakanaka iyoyo, nenyaya yokuti vanhu havasi kuvhuma kuti zvinhu zvaomera vamwe vanhu. Maybe inyaya yokuti ivo vanenge vagere zvakasiyana nevanhu vakawanda. Saka zvatinosangana nazvo mazuva nezuva haisiri izvo zvinosangana nevamwe vanhu. Vashoma vanenge vasingazvioni zviri kusangana neruzhinji. Ende vashoma vacho ivavo ndivo vanotipa mapolicies, ndivo vari kutitonga, ndivo vanenge vachiti aiwa chimbochingai zvinhu zvichanaka mangwana.
Tingaona vashandi vachiwedzerwa mihoro here apa vamoyo kuti dambudziko rigadziriswe?
Ivo maemployers kuti vawedzere mari sezvavari kuona kuti inflation iri kukwira mazuva ese, vachikwidza mitengo yezvinhu. Maemployers acho ndivo vanenge vachiti haiwa ngatirambei takabata Zimbabwe dollar yetu iyoyo, iyo isingashandi. Patinoenda kunotenga kuzvitoro apa kumashelves uko, tinotoona kuti vanenge vakaisa mitengo vachishandisa mari yekunze kwenyika. Asi munhu anofanira kutenga zvinhu izvozvo vanenge vachimubhadhara neRTGS kana Zim dollar. Tiri kuona kuti ndivo vanhu vari kuomesera vanhu vakawanda, vakawanda nechigunhu kuti aiwa mapolicies ehurumende ndiyo ari kukonzeresa izvo. Aiwa mapolicies ehurumende, ivo maemployers vachiwana mari yakawanda vachiendesa kumabhengi kwavo.